Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 5/2018.
Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Tanono Kawande, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare.
Vaimbova gurukota muhurumende yava Mugabe vaPatrick Joao vanoti hurumende yava Mnangagwa haikundi musarudzo dzichaitwa munyika.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare. VaMnangagwa vaenda kunoona vaTsvangirai nemumwe wevatevedzeri vavo retired General Constantino Chiwenga. VaTsvangirai vange vaine mumwe wevatevedzeri vavo vaNelson Chamisa nevamwe vakubato ravo. VaMnangagwa navaTsvangirai vanonzi vazoitawo musangano kwemaminitsi makumi mana nemashanu pasina vatori venhau. Vaviri ava vanzi vataura nyaya dziri kunetsa munyika kusanganisa nyaya dzezveupfumi mushure mokupedza musangano uyu. VaTsvangirai vanonzi vabva vananga kunorapwa kuSouth Africa kwavagara vachienda kunorapwa chirwere chegomarara. Blessing Zulu weStudio 7 abata mutauriri wavaTsvangirai Luke Tamborinyoka kuti tinzwe zvaitika.
Chaitika ndechekuti vaTsvangirai vari kuda kubuda kuti vaende kurutine medical check-up yavo sekuzwa kwamunoita kuti vakataura kare kuti vane test of the colon. Saka vaMnangagwa vakumbira kuvaona vasati vabuda. Saka vasvika vakaita meeting ye45 minutes vaMnangagwa vanga vachiperekedzwa navice president Constantino Gutierrez Chiwenga ndo vapinda navo musangano naTsvangirai. Vataura nyaya dzakati wandei. Sekutaura vataita mustatement yataburitsa, vataura nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika, kutambura kuri kuita vanhu, kutadza kutora kuri kuita vanhu mari dzavo mumabhanga, nyaya dzekuti tingaite sei kuti tiite sarudzo dzakachena uye dzakajeka mugore rino ra2018 ndo dzimwe dzenyaya dzavataura vakakurukura nezvadzo. Asi president Tsvangirai vanga vakutobuda kuti vaende kunorapwa kwavanogara vachienda kuti medical treatment. Asi ndo dzimwe nyaya dzavangoti batei. Asi ivo vaMnangagwa vangoti aiwa vanga vaya kuzongoitawo kupeka ketesco vachingoona kuti vaTsvangirai vari kunzwa sei mazuva ano nemunzi.
Asi imomo musangano wavo umo vataura here kuti vachazoita mumwe musangano mune ramangwana, nekuti muri kutaura zvimwe zvinhu zvakakosha zvingade nguva yakawanda kuti zvinge zvichigadziriswa nevatungamira?
Vawira nazvo zvakanaka kuti vapote vachikurukura maererano nenyaya dzemamiriro akaita nyika kubva zvino tichienda mberi. Hatizivi kuti vaMnangagwa vachatora mashoko iwavo zvisiya sezvo kuti vacharamba vachiita konsalti vaTsvangirai sezvavaita nhasi. Asi itarisiro yedu kuti vacharamba vachisangana vachitaura nyaya dzavataura nhasi, sekuti hapana zvavanyatsotiwirira nechaizvo. Asi vaTsvangirai ndo dzimwe nyaya dzavaita rei nemiti nyaya dzekutambura kukuita vanhu, nyaya dzekutadza kutora kuri kuita vanhu, nyaya dzekuti tinofanira kuita sarudzo dzakajeka kuti tiite aproper return to legitimacy, kuti tiite utongicha hwakanaka hwakajeka hwejechetere hwakabva kuvanhu. Vawirirwanawo nepoint of principle kuti vacharamba vachisangana. Asi hatizivi kuti vaMnangagwa vari kuzvipira here kupota vachidzoka, kana kuti inyaya yakuti vangoyewo zvavo kuti vangonyedera vanhu kuita seunge mutungamiri ane tsitsi uye ane unyoro uye ari kasiyana navaMugabe. Hatisi kuziva ipapo kuti vari serious here nenyaya yejesti yavaita nhasi. Izvo zvava kwavari.
Asi vamwe vari kuti kana musangano uyu wanga vari wekungoona vatsvangirai sei panga pakazara vatori venhau?
Vatori venhau vacharamba vanenge vaitawo zvekuya nevatori venhau sekutaura kwatiriita kuti amuna kagwa vanogona vanga vangotorawo mukana iwoyo kuda kuzoita tiri kuenda kusarudzo kuda kuzviratidzawo semutungamiri akanaka akasiyana namugabe vanogona vanga vashandiswe mukana iwoyo sekuzvimaketa redio zenext election asi haisiri vanda redonzo remusangano rekuita dembera redonzo remusangano randa rekuti vanga vazvona vatsvangirai vachibva vatorawo mukana iwoyo kutaura nyaya dzakakosha dzekunetsa vana vezimbabwe tichienda kusarudzo dza2018 nyaya dzakakoshera nyika dzakakoshera vana vezimbabwe.
Ko vamwe vatamborinyoka vari kuti vatsvangirai vangadai vasiyira mumwe chigaro ichi kuti vamboramba vakatarisa panyaya yekuti vange vachinaya vachirapwa naana chiremba nekuti nyaya yekutsvaga rutsigiro inenge inotinetsei?
Chandinokwanisa kutaura ndechekungoti vatsvangirai haana kufanana navamugabe. Vatsvangirai sekutaura vandangamboita nemazwi echirungu ndingangoti vatsvangirai will not last a minute longer than his health allows it. Sakaiwa ngatimire tione kuti zvinofamba sei asi chatinokwanisa kupromisa vana vezimbabwe ndechekuti vatsvangirai haana kufanana navamugabe vatsvangirai haramba vangoti ndandiviri iye vachiona kuti mamiriro eutano hwavo haakodzere kuti vamire pa2018.
Avo vanga vari mutauriri wavatsvangirai vaLuke Tamborinyoka vange vari parunhare muHarare vachitaura naBlessing Zulu weStudio 7.
Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, Blessing Zulu abatawo munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba kuti vatsanangurewo zvaitika.
Rwendo urwu rwakakosha pakuti dai ranga riri gemu rebhora ende ndinoziva kuti maZimbabweans vakanzwa nenyaya yebhora nzeve dzinobva dzati pinini mudenga. Zvataridza kuti utungamiri hwenyika ino hunoziva kuti panopfekwa hanzu yenational team nepanopfekwa hanzu yetim kana uchinge uri weCapes panopfekwa jezi reCapes nepanopfekwa jezi reMawarriors nepapi. Zvataona nhasi ndezvemukuru wenyika achitaridza kuti akapfeka hanzu yenational team nekuti mukuru wenyika ka ndibaba venyika. Baba venyika havagoni kugara apo mwana achigomera ari parutivi rwavo. Vanoenda kunoona vachibata matama kuona kuti ari kudziya muviri here, vachibata pai vachibadarika kuona kuti angavabatsira sei. Saka essentially zvaitika apa ndezvekuti mukuru wenyika ataridza kuti politics dzedu dzinofanirwa kusarasa upenyu hwemunhu, dzinofanirwa kuziva kuti tese tiri vana vezimbabwe tisati tave bato iri kana iro. Saka ndo chiratidzo chikuru chatawana muchiitiko chanhasi.
Asi hapo hapashayikana tinhaidzirwe, vamwe vari kuti aiwa pada vamunangagwa vanga vachitoita havo zvekutsvaga rutsigiro sezvo nyika yatarisana nesarudzo kudai. Munoti kudii nemashoko aya?
Zvinovaona tinhaidzirwe vakawanikwa dzichifuura dziri nzivani woita sei? Zvichangoita kuti vangosvoda varivo pachavo. Muchiri kurangarira here kuti pakagadzikwa vamunangagwa semukuru wenyika vatsvangirai vakauyapo? Zvino tingati here vatsvangirai vakauya kuzotsvaka kuzorova bembera remusangano wavo? Kwete, chakava chiratidzo kubva kuna vatsvangirai chekuti aiwa, kana tichinge tasvika pane zvinhu zvenyika tinobatana, hanzi makudonde mamwe chete. Anditi zvo ndo zvaitwo, chaita chindiroenda chindirodzoka. Ndokufamba kwepolitics dzatine dzinoenda mberi, politics dzinovaka nyika, politics dzinoenderana neyamuri kuti nyuri iraiwo. Hatifanirwi kuteta kukwiridzira midhebhe yedu kuti tibire nyazvidzi dekuri kwedu kubwera kana kuti tibire save. Handiti kuti tibatane tichingurane vari kumhiri kwerwizi rwohwo nevari kumhiri kwerwizi kuno ukoko. Ndiko kuvaka musha, ndiko kuvaka nyika, ndomaZimbabwe zvacheiwayo.
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaGeorge Charamba vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Vaimbove gurukota muhurumende yaimbove mutungamiri wenyika Patrick Juwau vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havanga wani mavhoti anosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana uye hurumende yavo haisi pamutemo. Vazhowawo avo varamba kutaura kuti vari kupi varambawo mashoko anyorwa nebepanhau reNewsday kuti vakaonekwa muHarare vana sekuru vavo vaRobert Mugabe avo vanonzi vakadzoka munyika nezuro. Asi vazhowawo vati hurumende yavaMnangagwa inofanira kubviswa uye ichabviswa musarudzo dzegore rinouya.
Maitiro ava vanepfuta anenge anotinetsei. Zviye zvekuda kufamba uchizviti ndiri gamba unopedzisira wave gamba wave 6 feet under. Saka ndinofunga zvandingadi kuti ndikumbire ndezvekuti ivo vemapepa nhau ngavavewo vanhu vane hanya nenyaya dzeupenyu yevamwe vanhu.
Ko imwe mune zvirongwa here zvekudzokera kuZimbabwe?
Kudzokera tichadzoke ndokumushasha ndokune rukuvhuti. Asi chiripo ndechekuti ava vakatora masimba vakatora kutonga nechisimba vanofanirwa kuti vange vabviswa ipapo.
Kopavanoti vanofanira kubviswa vangabviswa sei?
Izvezvo chikurusa chekuvabvisa sezvo taakusvika pasarudzo ndechekuti vanokwanisa kubvisika pasarudzo. Chinhu chandiri kuziva chandinonatsoona nemaziviro andiri kuita nevandiri kutaura navo nevandiri kuonana navo nedzimwe nguva dzandinopindawo munyika ndichibuda, aiwa havabvumirane utongi hwechiuto, havabvumirane neutongi hwekudzvinyirira pfungwa dzevamwe.
Ko imimi pachenyu chamuri kutya chii kudzokera kumusha?
Yowe vanhu vakaunza, vanhu vakauya vanhu vaiziva kuti ndakanga ndiri kunze kwenyika asi vakaenda kunotsvaga mudzimai wangu nemarori maviri emasoja masabu nema AK-47.
Vamugabe munombotaura nawo here?
Aiwa, izvozvo ngatadi kuti tisiye zvevakuru nekuti mashungurudzo avari kuitwa, kutadzwa kubatwa kwavari kuitwa ndo zvinhu zvinonatsoratidza kuti ava vanhu ava maitiro avo vari kuzvishorera ngozi. Ndinoziva kun'anga nemaprofita kwavakaenda vakanoudzwa kunzi vatadza kubata mukuru zvakanaka.
Kune vamwe vanoti imi makatadza kudzora amai Mugabe ava vainzi vaiita zvinhu zvinoparadza bato. Munoti
kwete, chokwadi chiripo ndechekuti pamakaona vechidiki pavaishedzwa navachipanga vazhinji vebato reZANU-PF vazhinji vaiuya. Tikadzore munhu mukuru akaita samai Mugabe munonzwa ivo vaMnangagwa ndo vakaenda pamberi vachiti vakabuda patelevhizheni vachitaura kuti Dr. Stupid. Mochiti Zhuwau ndiye anodzora. Aiwa kwete.
Avo vange vari vaimbova gurukota muhurumende yavaRobert Mugabe vaPatrick Zhuwau vachitaura vari parunhare neStudio 7.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti hurumende haina kubvira yakambonzwawo sangano iri pfungwa dzaro paurongwa hwayo hwekuda kutengesa makambani ehurumende kana kuti parastatals, richiti hurumende inogona kushandisa mukana uyu kuita uori pakutengeswa kwemakambani aya. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti kuendesa makambani ari pasi pehurumende kune vanhuwo zvavo kunoita kuti vanhu vabe midziyo pamwe nezvinhu zvemakambani aya osara asina chinhu. Vanoti sevashandi vari kunyimwawo mukana wekutenga kana kushandisa makambani ari kutatarika aya. Rusanganisirawo akazvimiririra, ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ipfungwa yakatoshata chaizvo kuratidza kusafunga kune avo vanotungamira pane nyaya zvematongerwo enyika. Havasi kutarisa zvinoitika kune dzimwe nyika. kuti nyaya dzemaparastatals dzinobatwa nenzira iti. Iwo makambani ehurumende kuti asaite zvakanaka, chii chikonzero chinotozivikana, kuti inyaya yekuti anomanejwa zvakaita sei. That's why hurumende ichipota ichivaipa mari. Inyaya yekuti avo vanorana makambanis aya ndivo vasingakwanisi kuita vasa nemazvo. Hatisi kutenderana nedanho riri kutorwa nehurumende.
Iyo hurumende yati yambogarawo here pasi nemi sevashandi ichinzwawo pfungwa dzenyu panyaya iyoyi?
Hatina kumbobvira tabvunzwa nehurumende kuti ndizvo zvazvinofanira kuita izvozvo. Tinongoverenga kumapepa kuti makambani zvashatengeswa. Iyo stepu yakafanira neiyoyo yokudisposa kana kutengesa. Makambani acho anopedzisira akumaoko evamwe vakuru vari kuhurumende. Saka tiri kuona kuti inyaya yekusipa maassets ehurumende.
Vamoyo, hamuoni here kuti inzira inogonawo kuti vanhu vawane mabasa sezvo vakawanda vanhu vasisashandi, vashandi vakawanda vakamiswa mabasa?
Tisati taona tingati maresearches kana kuti mastudy aripo anoratidza kuti kana macompanies aya atengeswa anozoincrease number yevashandi vachaemployiwa. Kana achazoincrease number yevashandi kana kumaintaina mabasa, chii chinenge chaitika which cannot be done iyo zvino? And iyo zvino tinogona kuchinja management iyo zvino even macompanies acho ari pasi pehurumende.
Ko vashandi havagonewo here kubatana vachitorawo mamwe makambani akaitawo semaparastata iwa?
Makambanis ese ari kuvhara even asiri yehurumende. Vashandi vamwe vane makore anosvika 30 years vachishanda, vanofanirwa kuva vachivasirwa vozvisimudzira makambani acho ari kutovhara, asi havasi kupiwa mukana wakadaro.
Avo vanga vari munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Hurumende yeEthiopia inoti ichaona kuti yoregerera here kana kurasa mhosva dziri kupomerwa vamwe vemapato anopikisa. Mashoko atanga kubuda atsanangura kuti Ethiopia icharegerera vasungwa vose, asi izvi zvanga zvichibva mumashoko emutungamiriri wehurumende asina kududzirwa nemazvo panguva yaakaita musangano nevatori venhau nemusi wechitatu.
Dare repamusorosoro muSpain, nhasi rapamutongo wekuti mutevedzeri wemutungamiri weCatalan vaOriol Juan Fares varambe vari muusungwa mushure menguva inodarika mwedzi miviri vari muchitorongo nemhaka yekuve nechokuita nenyaya yokuzvitonga kwedunhu iri.
La
Vamwe vemapato ezvematongerwo enyika vanochema chema nekutapudzwa kwemichina ichashandiswa pachikamu chakawedzerwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota mudunhu reBulawayo. Mutori wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvabuda mushure memusangano waitwa muBulawayo nhasi masikati pakati peZimbabwe Electoral Commission ZEC nemapato ezvematongerwo enyika. Pamusangano uyu vezeki vaziisa kuti panotanga chikamu chakawedzerwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa10 Ndira, mudunhu reBulawayo muchange muine michina yekunyoresa mitanhatu chete ichange ichishandiswa kusvika panopera chikamu ichi musi wa8 kukadzi. Mukuru wezvesarudzo muBulawayo amai Stokozile Kupe vaudza Studio 7 kuti vachange vachienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira kunopiwa vanhu zvitupa senzira yekuti vape vanhu vasina kunge vakwanisa kunyoresa mukana wekuti vaite saizvozvo.
Tiri kuenda kwakaenda vemabirth certificates kuti tinoregister vakaipiwa maIDs. Taita futi kuti todzokera kunzvimbo idzodzo toregister avo vainzi maaliens vaisinavhumidzwa kuregistwa before kuti tovabatsira kuregistawo futi. Saka zvataita titaita center kwamusiteli chagara ipapo kubva musi wa10 kusvika musi wa8 February, kuitira kuti munhu wese anopinda kwamusiteli achitora chitupa abva awana kuva yokuti aregiste ipapo. Toita imwe kiti achitaisa kuBulawayo center, tozoisa imwe futi kiti ichagara kutrade gold. Tichatenderera Bulawayo yese mawadi ese.
Pakatanga chirongwa chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota, vezeki muBulawayo vaive nemichina 111 chete yavaishandisa munzvimbo dzakasiyana-siyana mudunhu iri. Murongi wemabasa mubato reEconomic Reform Assembly vatinei Wande vanove mumwe vevapinda mumusangano uyu vati kushomeka kwemichina yekunyoresa vanhu kuchaita kuti chirongwa ichi chisiya vanhu vakawanda vasina kunyoresa.
Mazuva achona chaextendwa also nemacenters onguo yakawanda. And also nyaya yekuti maalien nguva yavari kupiwa kunogadzirawo malong birth certificates, dai zvangobvumirwa kunzi vangobvumirwa kuratidzaiwo mashort birth certificates avo, zvanga zvichanaka.
Pakapera chikamu chakavandudzwa chekunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota musi wa19 Mbudzi gore rapera, dunhu reBulawayo ndiro rainge rine vanhu vashoma pane vanhu vose vakakwanisa kunyoresa munyika mose. Nengo MDCT variwo mumiriri weBulawayo Metropolitan mudare reparamende pasi pechikamu cheproportional representation amai Nomvula Muguni vati vanhu vakawanda vachiri kunetseka nekuwana magwaro ekuzvarwa kubva kumahofisi aregistrar general.
Ini ndinoona kuti problem ine home affairs. Home affairs ndiyo iri kunyanya kuita zvinhu kuti zviriremere vanhu, nokuti munhu unonzi enda kuLupane, vanhu vana mari yekuenda kuenda Lupane. Vamwe vanoenda vodzoswa futi kwoidzokera nekuti mai vako kumbe birth certificate yako yakavharuka kumbe zvakaita sei. Ndinoona sokuti inini home affairs ndiyo ine problem. So tofanira kuenda kuhome affairs nemaproblems evanhu ivavo tione kuvagadzira.
Kunyange hazvo kunyoresa vanhu chaiko kuchizotanga svondo rinouya kutanga mangwana, vezeki vachishanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira vachatanga kufamba munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachidzidzisa vanhu pamusoro pezvekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota. Pasi pemitemo yesarudzo veruzhinji vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota kumahofisi ezek kusvika panguva inenge yatarwa zuva rekuti sarudzo dzichaitwa riini. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Shure mekuratidzira pamberi pemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamunamato wakaitirwa kuBulawayo vechidiki vanosvika vanomwe, vanonzi vakambunyikidzwa nekusungwa zvisiri pamutemo nemauto nematikitivha ehurumende vakaendeswa kumuzinda wemauto muBulawayo uko vakanorohwa nekushungurudzwa vasati vaendeswa kumapurisa. Mumwe mukuru muhofisi yeHill Zimbabwe Trust muzvare Stavile Dewa vati kusungwa uku kwange kusiri pamutemo uye sangano ravo riri kuita zvose zvarinogona kubatsira nekutsigira vechidiki ava. Vati chinangwa chaitirwa kuratidzira uku vanochitsigirawo zvikuru vachida kuti mutungamiriri wenyika azadzise chivimbiso chekuti kuchazova nehofisi inomiririra kugadzirisana nekupodzana kwevakakanganisirana munyika.
Okay, semanzira tinoita mutwakazi group, igroup revanhu vekumatebeleland vakaforma group ravo avo vari kushedzera kuti vanoda solution from mamwe manzvimbo emuno muzimbabwe kuti vaite zvinhu zvavo vachizvitungamirira vakazvimirira vega sevanhu vekumatebeleland.
Zvino zvatiri kunzwa izvi kunzi vakambunyikidzwa vakasungwa vachirohwa mushure mekunge varatidzira pamberi pemukuru wenyika. Ichokwadi here?
Ichokwadi. Musi wa31 December pakaenda President Mnangagwa Kubla wayo kunobata nemacheche ikoko pachete. Mayouth emutwakazi akapinda muchechi muma vaida kuratidzira nenyaya yegukura hondo. Sezvamunoziva kuti kune vanhu vazhinji vakaurayiwa ma1980s kumatebelands nekumidlands. Izvo zvakazopuwa zita rekuti gukura hondo. 8 vavo vakabatwa nemaCIO nemasoja vakarohwa zvakaitisa vese vakarohwa vakatorwa vakaendekwa kumabaraks emasoja vakagara for about 5 hours vachirohwa vakazobuditswa vakaiswa mumaoko emapurisa. So isusu seuZimbabwe takazviona zviri zvinhu zvanga zvisina kukodzera sezvo masoja edu asina maarresting powers kuti vanotora macivilians vachimovarova kumabaraka avo. So vabudiko ipapo vakazoendwa vakanorapwa because vachiti vacho vese vari 8 vanga vakuwanza.
Imimi sesangano, rubatsiro rwamuri kupa vechidiki ava vakasangana netsaona iyi nderwupi?
Isusu seuZimbabwe chinanga chedu ndechekuti muZimbabwe munge mune runyararo. Saka rubatsiro rwedu rwekutanga kutotsigira zvavairatidzira zvacho zvekuti vamunangagwa vanofanira kuadresa nyaya yegukura hondo. Mukatarisa muconstitution medu muchapter 12 makaiswa provision yekuti kunofanira kufoma National Peace and Reconciliation Commission yekuti kana pane kakukanganisika kakaitika kane chekuita nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kudzara zvinofanira kutaurwa zvigobuda pachena. Vakakanganisira vanhu vosungwa vakakanganisirwa vokwaniso kubuda pachena ino mtrutruteling vataura zvakanyatsoitika kwavari so that munyika medu hamuzowanike muchaitika futi zvinhu zvakadaro.
Tinonzwa zvichinzi mukuru wenyika vamunangagwa vakagadza mutevedzeri wavo vakembo muhadhi kuti vatungamirire bandiko rehurumende richaona nezvekugadzirisana kwevanhu nekupodzana kwemaronda sezvamataura izvi. Hamuoniwo sekuti inzira yavari kuita nayo yekuti vaedze kunangana nezviri kuda kunzozvigadzirisa?
Aya, isusu tinotenda kuti at least tiri kuona masainzi ekuti National Peace and Reconciliation Commission yakuda kupushwa kunzi itange kushanda but mukatarisa izvozvi komishini haina chairperson. So isusu kwatiri kutange kuzobhiliva kuti vamunangagwa zvishuwa vari kurevesa panyaya dzekuti tingatikanganwe nezvakudzara. Ngavatange vambobuda pachena ivo kumbotanga vambobvuma kuti zvakare zvava zvakakanganiswa.
Uyu ange ari mumwe mukuru muhofisi yeHeal Zimbabwe Trust muzvare Stabile Dewa vachitaura vari parunhare vari kuHarare.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa zvinoreva kushanyirwa kwaitwa mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti
001-204-65-0318. Handizi magaiva, handizi kutsvaga kumbitsa kulinga nevanhu vakaiva. Usatedzera vanhu ava, vanokuendesa down. Ndotype yakasungirira Jesu pamuchinjikwa yakamupfekedza crown.
Vanoreva nhema, nhema, nhema. Vanovenga hameno nezvavo, hameno. Ndati vanoreva nhema, nhema, nhema. Vanovenga hameno nezvavo.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vashanyira mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai kumba kwavo kuHighlands muHarare.
Vaimbo vegurukota muhurumende yavamugabe vaPatrick Zhuwawo vanoti hurumende yavamunangagwa haikundi musarudzo dzichaitwa munyika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine isu zvekare mangwana mangwanani na 6 makuseni. Anokuenekai nemufaro, ndini Tanonoka Wande.
Ini ndini Ivanze Zininga.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Njengabule inkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhlaka 5 Zibandlela 2018 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kangelisa futhi ngaphambilini sikhangele sibone ukuthi okufuna ukwenziwa ngumnumzana Mnangagwa lapha ukuthi etshengisele abasekeli bakamogenzwa ngira ukuthi yena ngupresident omuntu wonke kungenani lokuthi kuzombusazwe umi ngapi.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokeli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai.
Bashaya sonke abanyebaphuma igazi then mina bangidonsa ngenwele bengine-dreadlock bangidonsa nge-dreadlock lazi lasuphuka bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-wicked bilinji ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo.
Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela enkonzweni eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ithi ibuzisiswe ukuthi ngempela ayisibo becele leZANU-PF leG40 elalisekela unkosikazi Grace Mugabe. Kuthi ke abantu abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe ababizwa ngokuthi ngama-aliens babikwa belokhu besehluleka ukubhalisela ukuvota lanxa umthethwandaba usanda kunquma ubana bengakwenza lokho. Zonke lezi ndaba lezinye zilizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ikhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga namhlanje wethekelele umkhokeli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai emzini wakhe oseHighlands eHarare ngoba umkhuhlane wemvukuzane lokhe umlalise phansi. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lesi senzo sikamongameli Mnangagwa samukelwe ngemibono ehlukeneyo emphakathini, abanye besithi wenze okuhle, abanye njalo besithi ngemifanekiso ephuma ezindabeni lasezinkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ezigoqela oFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye uveza ukufa kwebandla elikhulu eliphikisayo ele-MDCT. Umnumzana Pride Mkhono uthe lolu luhlelo lukamongameli Mnangagwa lokwengezelela ithuba lakhe lokunqoba kukhetho lwalonyaka ngokuziveza njengomongameli womuntu wonke loba abe MDCT njalo elozwelo.
Kangelisa futhi ngaphambilini sikhangele sibone ukuthi okufuna ukwenziwa ngumnumzana Mnangagwa lapha ukuthi etshengisele abasekeli bakamogenzwa ngira ukuthi yena ngupresident omuntu wonke kungenani lokuthi kuzombusazwe umi ngapi. Ngo-2018 sibona uMnangagwa efuna ukuthi ethole usekelo kulabo ababesekela umogenzwa ngira.
Isikhukamfundo umnumzana Professor Love Momaduku uthe okwenziwe ngumongameli yinto ehloniphekayo njalo yinto okumele yamukelwe umuntu wonke kwezombusazwe eZimbabwe.
Well, I mean that's a very good step in the sense that
lokho kuyinto enhle. Umongameli laye uzitshengisele sibili ukuthi ngumuntu ovakatshela abanye abagulayo. Akukhanyi angani umongameli ubekwenzela ezombusazwe kumbe ukhetho oluzayo. Njalo kuyinto esiyithakazelelayo kwezombusazwe owezimbabwe sisiya phambili.
ingcitshi yezombusazwe umnumzana Chenisani Ntukagwa uthi leli linyathelo elithathwa ngumuntu ohlakantimileyo kwezombusazwe okwenziwe ngumnangagwa esandulela ukukhankasela ukuze anqobe kukhetho oluzayo.
Mina ukubona kwami lezinto zepolitiki, ukubona kwami mina akwenzileyo sokujezise yena phambi kwamehlo abantu ebengumuntu othandekayo. Bonke abantu abepolitiki bayakwenza lo.
Umnumzana Nkanyiso Nxumalo uthi okwenziwe ngumongameli kutshengisa ukuthi umuntu olenhloso yokubambanisa abantu, njalo lokhu akwenze namuhla kuzamlethela amavoti ngokhetho lwalonyaka.
Okokuqala sikhangeleni ngodaba lokuthi umnangagwa ukuthatha kwakhe isikhundla ngumuntu ofuna ukuletha ukuxolelana. Simbone siya kumongameli Mgabe emupha lokhu lalokhuyana ukuthi ahlaliseke. Simbona njalo nanku siya kumogen Tsvangirai konke lokhu kuphakathi kwenhloso yokuletha uzulu waseZimbabwe together.
Umnangagwa ubekhatshwe ngomunye wabasekeli bakhe uretired General Constantino Chiwenga lapho esiyabona uTsvangirai emzini wakhe owe-Highlands eHarare, yena-ke oselesikhathi elisana lomkhuhlane wemvukuzane. Imfanekiso ephume kulolu hambo ye evuse ukuxokozela kwabanye abathi uTsvangirai sokumele adelele omunye wabasekeli bakhe ekukhokheleni ibandla le-MDCT ngoba le mifanekiso imveza engasaphathekanga okokuthi akusamelanga aqhubeke ekhokhela kungabe sokumsinda. Kwezinye indaba eziphuma eHarare, umthetho osalulongwa wokukhumisana umlotha lokuxolelana i-BOA National Peace and Reconciliation namuhla iphasisiwe ukuba ngumthetho kulandela insolo kaZulu ngokuswelakala komthetho ongalandulela abantu ukuthi babhodlise inhliziyo ngenhlungu zokubulawela izihlobo ngezombusazwe. Kusenjalo obengumphathi ntambo wezemali kuhulumende kwaye ngumongameli uRobert Mugabe engakabotshwa, umnumzana Ignatius Chombo uzabuyela emthethwandaba ngomvulo lapho akhangelelwe ukucela ukuthi ayethiselwe eminye yemigoqo ayibekelwa nyakenye phansi kweziqondiso zokuhlawulelwa kwakhe imali yesibambiso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Kuthi ke ibandla le-MDCT lilandule impiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa ubebona umnumzana Morgan Tsvangirai ngodaba lokumazisa ngemali okumele ayiphiwe ngoba wasebenzela uhulumende. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo utshele uChris Gande weStudio 7 ukubana ababili laba bakhulume ngempilakahle kaTsvangirai kuphela.
Yeah, uPresident Mnangagwa uhambe wayabona uPresident wethu ubaba uTsvangirai njengoba sonke sisazi ukuthi ubengezwa kuhle, so ubuyamkhangela naye ukuthi amxhase njalo amkhuthaze ukuthi hayi uma ngumuntu umuntu nxa egula kuqakathekile ukuthi avakatshele umhlobo nabangane kwenzele ukuthi naye azizwe hayi ukuthi kuyathembisa lomzimbi yakuyekuyeni xa usubona izethekile.
Bakukhona yini abakukhulumileyo okungayisikho kwempilo nje okwezombangazo?
Hayi, ezombangazo kazange zixoxe sibili, bebekhuluma ngempilo nje ukuthi azi ukuthi umkhuhlane wakusumimaphi nodokotela bathini zake kwenzakalayo ukuthi laye azwisise ukuthi umkhuhlane wakusumimaphi njengoba sonke sisazi ukuthi ubaba uTsvangirai lekhomenti.
Sibonile ubana ube lo msekeli wakhe umnangagwa umnumzana Chiwenga, bekulohlelo yini abavele kade beluhlelile ukuthi bezombona kumbe uphongumbiza nje omunye wakhe ukuthi asiyobona omunye?
Hayi, kuthi ukuthi njengabantu uChiwenga engumsekeli umnangagwa kuthi ukuthi nayeezile ukuthi amxhase bayibona umkhuhlane wokubaba uTsvangirai.
Lapha-ke kube kusazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekoBulawayo. Kulabantu abaningi abathi umongameli Emmerson Mnangagwa wenze kahle ukuthi ethekelele umnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe. Kube khona njalo abanye abathi umnangagwa ubekhankasela ukhetho oluzayo. Ake sizwe umnumzana Effort Nkomo okubandla le ZANU PF, umnumzana Willard Sithole lo mnumzana Nqabeni Nyanda yemkhonto Khumalo bexoxa ngodaba lolu kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulelwa enkundleni yobulenjini bokuzilibazisa kukhasi eleVOA Ndebele kuFacebook.
Kutsho ubuntu. Nxa ulobuntu abantu bonke abeZimbabwe, nxa usulesikhundla sokukhokhela ilizwe, uyabanakekela, nxa nazelela ukuthi ngumuntu ophathekileyo uThwangirayi. So nxa siphila emhlabeni kumele sizwelane.
Singathi kwezombusazwe kulokuzwelana yini kumbe undoda sibonele?
Lanxa sikwezombusazwe ubuntu yinto okumele ukuthi umuntu wonke ayiqakathekise.
So khonapha ke uthi beqhuba khonokhu nje okobuntu, akutsho ukuthi beqhuba ezombusazwe ukuthi ayibonakala khona ngale kuTswangirayi ukuthi yena phela ngowelamandla okwedlula ke uMnumzana uTswangirayi.
Hayi, welokhu ngeze ngakwazi okusengqondweni yakhe. Mina ngikhangele esikwaziyo esintwini sethu. Engikwaziyo futhi mina ukuthi nxa unikwe isikhundla ungumkhokheli, sukukhokhela wonke umuntu lezinanakazana eziselizweni, lezibungu zonke, bonke sukubakhokhela zithole ukwelatshwa khonapha ekhaya.
Sesilobaba-ke uWillard Sithole, ubona njani udaba lolu lokuthi umongameli Mnangagwa uhambe wabona uMnumzana uTswangirayi?
Kuyinto enhle kakhulu leyo. Ukhombise ukuba yi-leader, ukhombise ukuba ngubaba, njengalokhu bekungena efanayo same WhatsApp group anyway. Kuyinto enhle kakhulu leyayenziwe.
Akutsho ukuthi kumbe uhambe khona ngale ukuthi yatshengisela abantu ukuthi uTswangirayi uyagula, kwenze thi nxa sokuba ukhetho abantu bengamvoteli.
Abantu vele siyakwazi ukuthi uTswangirayi selabo 5-7 years vele egula, akuyonto entsha. Noma ehambele ukuthi kube njalo kulungile khona ma kuwukuthi kuzoshintsha iZimbabwe kube ngcono, kukhombisa lokukhula. Ngoba masikhangela ikhetha leli lidala ubaba u-RG Mugabe, okube mhlawumbe nguye obekade phethe sesikhundleni, mhlawumbe kube kakwenzanga lokho. So ngokwenza njalo le misebenzi yakhe even bekaisike Mnangagwa mihle kakhulu, iyancomeka, iyabukeka. Kodwa osekusele yokuthi la yahambe ayokhala le e-language afika phosele kuyilitshe akhulume labantu.
Ngizokuthola sesilobawo-ke uNqabeni Nyandemkhonto Khumalo.
Khona kuyinto enhle, kukhomba ubuholi bakhe nje obuhle, ukuthi ukuba ubengaqhuba nje ngalona lolu nyawo mhlawumbe bekungaba khona okuhle notshintsho esingalubona. Ngoba ukwehlukana kwabo ngokomqondo kwezepolitiki akutsho ukuthi bayizitha,
kodwa-ke akutsho ukuthi kuyakwehlisa isithunzi sikaTswangirayi.
Sikhangele kwezepolitiki kuyamethisa isithunzi kakhulu, ngoba izini labantu abamlandelayo bazazithola sebengasekho safe ukuthi bathunganyele nomuntu osesimeni esibucayi njengalesiyana. Ngoba noma kunini sesingeza nje indaba esingathandiyo ukuthi esizize, njalo abantu baza kubona sekungcono ukubana bahambe lebandla elibusayo. Noma nje lena ibandla elibusayo lingathi lisesele nimindezelo leyana olalukhona nje ekumongameli wethu esowakumayeseleni kumdaba. So yona into yankhona ayikho nje nathi sikhangela nje kwezepolitiki. Ngoba abantu manje nxa ngilandela lapha ku-social media sebelokukhona ona TV ukuthi yena uTswangirayi sokumele ukuthi hhayi agide nje laye athiyele abanye basale sebegida le ndima leyi yezepolitiki. Ngoba le nyaka sikhangelele ukuthi singene kuma-elections, ngakho isimo yena akithi sona asisavumi ukuthi angene kuma-elections.
Lapha-ke sibe silalele omnumzana Nyanda yemkhonto Khumalo, uWillard Sithole lo mnumzana e-14 Nkomo webandla lezanu PF bexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilothulelwa enkundleni yebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lingakohlwa kuhlelo Studio 7 Live tokungo 8 ntambama kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM la uShortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Ku Live Talk lamhlanje sipata ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuyabona umkhokheli webandla eliphikisayo LMDCT mnumzana Morgan Tsvangirai ogulayo emzini wakhe owe Highlands. Thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngizaphinda njalo 001 202 465 0318. Ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo kulapho abangekho eZimbabwe lelakho ukuyayibule njini ku www.studio7news.com. lidinge lapho okubhalwe live talk, lifone inombolo, liqale nge-international access code ezithi 001 202 617 2077. Ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba. Intsha yebandla leMthwakazi Republic Party ebotshwe itshengisela phambi kwenkonzo eyayilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempela sonto ithi ibuziswe ubana ngempela isiyo yecele leZANU-PF eleG40 na elasekela unkosikazi Grace Mugabe. Amalunga la ayisitshiyagalombili akhululwe ngemva kokutshaywa lokuvalelwa esitokisini okwamalanga amathathu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomunye wabo unkosazana Sehliselo Ndebele.
Bathe besikhiphele ngaphandle kweholu kwafika abantu ababegqoka ama-civilian engicabanga ukuthi ngama-CIO mhlawumbe nama-CID nabafana beZANU-PF. Base besishaya basitshela ukuthi sidelele uprezidenti, then labo abafana abanye bakhona befuna ukwazi ukuthi sithunywe ngubani. Omunye wabo wathi khona ngabe G40 laba bathunywe nguJonathan, then omunye wathi sithi no, akusibona be G40 ngabakabheshi likaZulu. Omunye wathi khona hayi, akusibe ebheshi likaZulu ngabakamthwakazi, Thwakazi Republic Party. Baqhubeka besishaya kanjalo, and then ke bashaya sonke, abanye sebephuma igazi. Then mina bangidonsa ngenwele, benginedreadlock, bangidonsa ngedreadlock lazi lasuphuka. Bangishaya kakhulu bathi mina ngiyi-weakest link ngoba yimongo wesifazane phakathi kwalabo laba engahamba nabo. Bathi khona bazoshaya mina kakhulu ngoba mina ngowesifazane, ngiyi-weakest link. Labo bazokhuluma, bazokhonfesa ukuthi khona basithunywe ngubani. Then besitrethena besithi bazosibulala, bazosihambisa e-KGC noma sihambe siye Hillside. Azi-Hillside Police Station. Basiqeda lapho-ke basisusa basihambisa e-Bradbarack, besihambisa ngemoto yamapholisa. Lapho basika nakhona amasotsha la ayesitrethena engathi azosishaya ngempela, ngathi sizobulawa. But then again bagcina bengasasitshayanga lapho e-Barrens. Basisusa basihlisa lapho maybe for about 2 hours singekho free, like batibhekele sihlale sikhangelele singabakhangeli bona. Besishuthe isithombe, besibuza imibuzo, bethatha ama-profile wethu. Basiqeda lapho basihambisa e-Central Police Station la esafika sadithenwa khona.
Ye, manje njengoba usithi wena wadonswa inwele, ulimele okunganani?
Angizange ngilimale ekhanda, kodwa mina emzimbeni ngoba babesikhahlela besishana ngezicathulo, nginamabala amnyama emzimbeni. Kodwa ekhanda angizange ngilimale ngoba sihambile kuyachekwa ngudoktha, sesihanjiswa yi-part ye-MRP.
Abanye abalimeleyo balimele okunganani?
Abanye abalimeleyo, omunye walimala, omunye manje izulu sithe sihamba kudoktha bambhandishile ilihlo. Then omunye abanye badaba emlomeni, enzeni omunye walimala phezu kwelihlo la nasemakhaleni. Yibo laba ababevuka igazi.
Manje ukudla laliphiwa?
Ukudla zange sinikezwe, besiphathiswa ngabantu be-Thwakazi Republic Party ngoba silimele sifunke esibhedlela basiyalisa. Lezi mpahla zokutshintsha besingavunyeli ukutshintsha, nokugeza into 2-3 days silele laphana, asizange siphiwe i-access yokuthi sigeze sitshintshe zona impahla.
Manje lilele njani khonapho?
Silele kabuhlungu ngempela ngoba okuqala vele nezingubo azikho, nema-toilet awakhinwa. I-flushing system leyana ayisebenzi. I-environment yakhona it was too bad for a human being to live in.
Manje ngemva kokwenzakeleyo kukuthiye unjani?
Yazi, ngigcwele ngibe ngafila ngathi ngiba traumatized, shocked ukuthi khona indlela ke abantu ukuthi khona kumele abantu baphile ngokwesaba elizweni elingelabo okuthiwa yilizwe eline freedom. Ngakubona mina ukuthi amangabe kunjalo akuna freedom, ngoba if I can't express my feelings ngizobe ngithi i-freedom ikuphi lapho.
Unkosazana Sehlisele Ndebele ngomunye wabasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party obotshwe ngamapholisa eJengisela, engomunye wabakade bejengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa ngempela sonto eyedluleyo. Obekhuluma ecingweni lapho leStudio 7 ekoBulawayo. Le iStudio 7 esakazayo eZimbabwe lisibamba siphuma ngapha ngase Voice of America ese Washington DC. Kesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Umongameli Donald Trump wakwelemelika ngolwesibili wethule umbiko enkundleni yokuzilibazisa eTwitter, lapho athe abantu bakwele Iran sebelwisana ngamandla lohulumende ongalunganga njalo ongelazwelo. Umbiko lo ulandele okwenzakale edolobheni leMashhad, okulabantu abatshengisele emigoqweni uTrump esithi lokhu kungenxa yokuthi ngabanakudla njalo akuhlonitshwa ilungelo labo. Abantu abedlula amajumi amabili sebebulewe ngamapholisa akulelo lizwe ngesikhathi betshengisela emigoqweni. UHeather Newitt, isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi ilizwe lakhe lilonda ukutshengisela kwabantu laba kwele Iran. Uthi inkokheli yakulelo lizwe siyahuquluza inotho yonke yenza ukuthi ele Iran libe lilizwe elingatsho lutho njalo kube yindawo lapho okuhlala kuliwa khona njalo kulezimpi zomvukela ezingapheliyo. Uthi abantu abaningi bathwele nzima kulelo lizwe njalo kusobala ukuthi ukutshengisela lokhu sokusendaweni eziningi zakwele Iran. Unyuweti uthi ilizwe leMelika liyakuchothoza kakhulu okwenziwe nguhulumende obulele abantu njalo obophe abanye abatshengisela emgoqweni. Uthi amazwe emhlabeni wonke jikelele kumele achothoze lokhu kwenziwa ilizwe leIran ngoba kusobala ukuthi uhulumende walelo lizwe wephula ilungelo loluntu.
Lolo ke bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Ichi waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi upokile, waza Friday my sweetie, waza Friday ilanga linkomile wena.
Ngesikhathi ilizwe libhekene lokhetho lonyaka, imbongi yeZimbabwe edumileyo uBongani Mncube usethule indlikizane yedlalade alithe lihlose ukuchumayela ivangeli lokuthula ngalesi sikhathi esidume ngokuchitheka kwegazi udlakela olwesabekayo lemfa yabantu abaningi. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Let me your ear, dear brother. If we cared for each other, we wouldn't have gone through those massacres. If we love one another, our brothers and sisters.
Kulendlala de lakhe lithi dear brother, imbongi yodumo uBongani Mncube uthi mayuyu uxolo akube lokuthula kulolu khetho haji udlakela. Zilichumilane ingoma ezikulendlalade. UBongani uthi le ethi dear brother iqukete intshumayelo yoxolo yokuvumelana ukuthi alivumelani kodwa livumelana ngokuthula.
Umholo weopposition party ebhalela umuntu obusayo ukuthi regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kodwa we are still brothers, noma singamashona noma singamandebele singasebenzisi ama-resources ethu kill our own people like owakusenza kenza e-Africa. Regardless of ukuthi asiboni ngasolinye kumele sike sihlale phasi ndawonye as brothers sikhulume ukuthi yini esiyifunayo.
Lesizwe yaziwa kakhulu ngokutshaya inja ingafihli imphini nxa ikhuluma labaholi. Ungibhace ezizweni Y Africa Y lingakhohlwa ngamanye amadlalati akhe aqondiswe ngqo kunkokheli zelizwe. Zikhona ke zothando azifaka kuledlalade ngendlela yokukhombisa khona ukuthi umuntu wonke akathanda umakhelwane wakhe njengoba ezithanda yena ngesikhathi sokhetho lwalonyaka. Ingoma ezikule dlalade ezibalisa at Dear Brother, Thakabe Thilitose, Inkululeko, lezinye zikhuza abasekeli, abaholi, ababusayo lababuswayo. Ubongani uthi umkhuba okuhlasela kufuze ube ngumabona bulawe kukhetho lwalonyaka.
Inkululeko yangempela asizukuyithola ngokulwa lesingavumelani labo, soyithola ngokuthi sivumelane ukuthi ngeke siqale sivumelane singabantu. Inkululeko yangempela asizukuyithola ngesibhamu, soyithola ngokuguqula imiqondo yethu, sicabange kahle, sicabange ngendlela eyakhayo. So inkululeko yangempela kayitholakali ngokuthi sihlale sigijimisana, sihlale silo, kodwa itholakala ngokuthi sikhulule imiqondo yethu, si-accepte ezinye izinto ukuthi ngeke siqale sivumelane.
Ubongani ukhuthaza bonke abathanda ukuthula ukuthi bathintane laye kuFacebook egameni lakhe lithi Bongani Mncube, bazitholele lolu luju oludliwa umuntu ebotshelwe. Leke ethi inkululeko itshaya kuthophele ngoba ikhuza mgceke iziqoqodo ezithi nxa kufika ukhetho ziphenduka umqhuma indumbe engavuthwayo ngenhloso yokugila imkhuba ukuze zithole amandla ombuso ngodli.
Engikufunde ngabantu lamaphutha abanye.
Mesiro 7 Johannesburg kwele South Africa, New Benedict Ntlapo.
Uzami ngibelethe ukudelanga yakhona, yokhumula mhla umuntu kwesaba kwesaba umunye, yokhumula mhla umuntu kuzonda kuzonda umuntu, yokhumula mhla umuntu kuthanda kuthanda umunye, kaluthule inhliziyo yami. Uzami ngibelethe ukudelanga yakhona, inkululeko yokuba asingithola ngokulala esingavumelani labo, soyithola ukuvumelana ukuthi ngeke sihlale sivumelana. Inkululeko yangempela ayitholakali ngokuchitha igazi, itholakala ngokuguqula imiqondo. Inkululeko yokuba sizikuyithola ngokokha abasiphikisayo, soyithola ukuyihlonipha imibono yabanye. Inkululeko yangempela sizikuyithola ngesibhamu nemiqondo, sokuthola ukubanika indlebe abakhonondayo.
Nkululeko soyithola phi?
Nkululeko soyithola phi?
Nkululeko soyithola phi?
Abantu abafundi ngamaphutha abanye, lokho elikwenza kithi wenziwa kini ladobi isikhali, lokho elikwenza kithi wenziwa kini lathola amazwe, lokho elikwenza kithi wenziwa kini kwachitheka igazi. Engikufunde ngabantu lamaphutha abanye, ikuthi abantu abafundi ngamaphutha abanye, baluthule nhliziyo yami, mehlo ami usazobona lukhulu, ndlebe zami usazozwa izimanga, nyawo zami ngibelethe kukude langiyakhona.
Baba, gumzima kulomhlaba. We baba, lomsebenzi ubokile we baba nemali ayingeni awungatilele
asilethe mbali kholisile uhlelo lwethu lalamhlanje Woza Friday lilo Benedictine Hlapo. Hayi isikhathi sethu asavumi ukuba siqhubekele phambili. Yesenza kwenza ke lapha yikuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela umkhokheli webandla eliphikisayo ele Movement for Democratic Change MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi ke intsha yemthwakazi Republic Party ebotshiweyo itshengisela phambi kwenkonzo ebilomongameli Emmerson Mnangagwa kobulawayo ngempela sonto eyedluleyo ithi ibuzisiswe ukuthi ngempela ayisibo becelele ZANU-PF eleG40 elisekela unkosikazi Grace Mgabe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.